vana vomuZimbabwe pasi rino rose vachange vachiratidzira kuti ivo nyaya dzeuori nenyaya dzokukokota ufume hwenyika hwaitwa nevashomanana vari kutonga munyika munomu zvarwadza vana veZimbabwe. Saka vana veZimbabwe vachange vachiratidzira mumatunhu avo.
Mapurisa anoti kuratidzira uku hakuzoitika, uyezve youth yezanu yakadotaurawo kuti ichaona kuti kuratidzira uku hakuitike. Hamuoni here sokuti apa pangazokonzera kukuvadzwa kwevanhu?
Zviripo ndechokuti kuratidzira ikodzero yomunhu. Muri kunzwa vanhu vese namasangano akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyi. Vanotaura ivo vachiti kuratidzira ikodzero dzavanhu. Isu chatakaita ndechokuti takazivisa mapurisa pamusoro penyaya yedemonstration iyi. Magweta edu akanyore tsamba yakaenda nakonvena wedu vakazosunga vangu Jacob Ngaruvhumwe pachinambo chokuti vareply tsamba yedu yatakavanyorera. Vakabva vatsvaka kusunga vaJacob Ngaruvhumwe tisati tapuwa reply yedu. Dai reply yedu tanga takaiwana takanzwa kuti mapurisa ndepapi panokona nanapo panyaya yokuti vanhu varatidzire mangwana. Tingadai tanga tichiziva kuti zvinhu zvakamira sei.
Imi munofunga kuti mungawanawo mukana wekuratidzira?
Kana ndikasaratidzira nomusi wemangwana, zvirokwazvo handingavi nomufaro mukuru. Ndini ndinenge ndiye mberi kulocal community imwe yomuharari ndichitungamirira vanhu ndiri mberi kwavo kusvika taona kuti takwanisa here kupinda mutaun. Nokuti ini ndinoda demonstration ichandopinda mutaun mudhorobha reHarare kuti tinopa mwadhi yedu. Takatopedza kunyora mwadhi yedu yatakaadresa kumadifferent authorities kuti vandopiwa mwadhi iyoyo yezvishamo zvevana veZimbabwe.
Ko nyaya yekupararira kweCovid-19 munoiona sei semi vanhu vakaronga kuratidzira?
Vanhu vedu vachachengetedza marecommendations eWorld Health Organization wokuti vanhu ngavamendene social distance pakuratidzira.